Manheraka nakamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemuvhuro ndira 18/2020. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mukuru wevatongi valukumalava vanoparura kutanga kushanda kwematare edzimhosva gore rino vachiti vari kuzviti mashurugwe vanofanira kuomeserwa. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vambomira zvezororo ravo kwezuva rimwe chete kuti vasangane negurukota rinoona nezvekutyidzana nedzimwe nyika rekuchina ranga richishanya munyika. Nyaya yekushaya zvitupa nemamwe magwaro yepa kuti vamwe vanhu vashaye chikafu chiri kugoverwa nemasangano akazvimirira pamwe nehurumende. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutaidzwa nezita remadunhurirwa rekuti mashurugwi avanonzi vari kuuraya vanhu munzvimbo dzakasiyana-siyana vachishandisa mabhemba. Vamalava vakurudzirawo kuti vashandi vemumatare vawedzerwe mari dzemihoro kuitira kuti vasapindwe nerukonye rweuori. Mutoro wedu enhau Thomas Siripasi anotipa nyaya iyi.
Chitura mashoko avo vakuvhurwa zviri pamutemo kwekutongwa kwemhosva gore rino. Vamalava vashora mhirizhonga iri kuitwa nevanhu vanofamba nemabhemba zvikuru sei munzvimbo dzinocherwa zvicherwa avo vari kudaidzwa nezita remadunhurirwa rekuti mashurugwi. Vamalava vakurudzira mapazi ose anoona nezvekuchengetedzwa kwemitemo kuti vari kukonzeresa mhirizhonga iyi vasungwe.
May I assure the nation that the courts stand ready to decisively deal with those accused of these offenses in accordance with the law.
Regai ndivimbise nyika kuti matara akagadzirira kutonga avo vari kupomerwa mhosva idzi tichitevedzera zviri pamutemo. Taumba matara akanangana nenyaya dzakadai munzvimbo dzose dziri kuitika nyaya idzi munyika yose.
Ndinokurudzira vose vanoona nezvekuchengetedzwa kwemitemo kuti nepavanogona apo kupedza dambudziko iri. Mapazi anoona nezvekuchengetedzwa kwezvizvarwa zvenyika haakwanisi kugara achitarisa magweregwere mashoma achishungurudza nyika yose kuitira zvifadze. Zvikwata zvinotyisidzira vanhu izvi zvinogona kukonzera kusagadzikana munyika kana zvikasapedzwa nekukurumidza.
Mashurugwi anonzi akauraya vanhu vakawanda munyika kusanganisira mumwe mupurisa ukadoma mushure mekutema-tema vanhu ava nemabhemba. Vamalava vashorawo mhirizhonga yezvematongerwo enyika vachiti nyaya dzakawanda dzakapinda mumatare gore rapera dzakanga dzine chekuita nemhirizhonga yezvematongerwo enyika yakaitika muna Ndira naNyamavhuvhu wegore rapera zvichitevera kuratidzira kwakaitwa neveruzhinji.
While citizens' constitutional right to protest and petition in terms of Section 59 of the Constitution cannot be questioned and should be protected.
Kunyange kodzero dzezvizvarwa zvenyika dzekuratidzira nekusvitsa nyunyuto pasi pechikamu 59 chebumbiro remutemo dzisingabvunzwe uye dzichifanira kuchengetedzwa nguva dzose zvinoramba zvisingatambirike kuti paitwe mhirizhonga. Mhirizhonga inogona kukonzeresa kurasika kweupenyu, kukuvara kwezvimwe zvizvarwa zvenyika pamwe nekuparadzwa kwemidziyo.
Gurukota rinoona nezvemitemo vaziyambi-ziyambi vakamboudzawo Studio 7 kuti vanoda kuti vari kuzviti mashurugwe ava vanofanira kuomeserwa kana kutopfurwa nepfuti nemapurisa.
Ndakaita hurukuro naminista weHome Affairs kuti vanouraya vanhu nemabhemba mupurisa akangovaona chete vaudzwa kunzi munhu rino hatidi kuona vanhu vane mabhemba furai.
Asi gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reHuman Rights Watch vaDewa Mavhinga vakakurudzira kuti vaendeswe kumatare. Zvichakadai, vamalava vakurudzira hurumende kuti iwedzere vashandi vemumatare mari dzemihoro, vachiti vashandi vemumatare vazhinji havasi kukwanirwa nemari dzavari kutambiriswa, zvinopedzisira zvakanganisa kutongwa kwenyaya mumatare. Vamalava vati kushomeka kwemari dzinotambirwa nevashandi vemumatare kwave kukonzera kuti vatambire mari dzechioko muhomwe. Rimwe gweta remuHarare vakudzai kadzere vati vatongi vemumatare vari kupihwawo mihoro yakafanana nemitero yembwa, zvinoita kuti nyaya dzeuori dzinetse kupedza munyika.
Chokwadi chiripo ndechekuti vatongi iko zvino vari kungoshanda havo, asi mari dzavari kupihwa idzi tinoona kuti dzinosiririsa chaizvo. Izvo zviri kupa kuti paitike uori.
Zvichakadai, vamalava vati zvakakosha kuti nyaya dzinenge dzichinzwikwa mumatare dzitepfenyurwe panguva yadzinenge dzichiitika, zvavati zvinoita kuti veruzhinji vavimbe nemafambisirwo enyaya mumatare sezvo vachiti matare anofanira kushanda asina divi raanorerekera. Izvi zvatsigirwa nemukuru wesangano reMedia Institute of Southern Africa muZimbabwe, Vatavani Moyo. MISA yakambenge yakumbira vamalava kuti zvinoitika mumatare zvitepfenyurwe.
Zvinoitika mumatare edu ngazvinge zviri jekerere, ngazvipiwe kuvana veZimbabwe nekuti matare anoita basa on behalf of vana veZimbabwe.
Vamalava vaenderera mberi vachikurudzira vachuchisi veNational Prosecuting Authority kuti vanyatsoongorora nyaya dzose dzavanoita kuti hapana uori hunenge hwaitwa here senzira yekusimbaradza chirongwa chehurumende chekurwisana neuori munyika. Vakurudzira hurumende kuti ipe Judicial Services Commission mari yekugadzirisa matare anotongerwa mhosva mumatunhu munzvimbo dzakasiyana-siyana munyika, vachiti pane mamwe matare ekuti mutongi anoshandisa hofisi imwe chete nevashandi vemumatare uye midhuri mizhinji matare aya yasakara. Kuparurwa kwekutongwa kwemhosva gore rino kwaitwa pasi pedingindira rekuti Judicial Transparency and Accountability. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Gurukota reChina rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaWang Yi avakapinda munyika nemugovera Manheru murwendo rwemazuva matatu vasangana nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi mangwanani kumuzinda weState House muHarare. Musangano uyu unonzi wanga uri pamusoro pezvirongwa zvebudiriro zvinonzi zviri kuitwa neChina muZimbabwe, zvinosanganisira gwenya remagetsi reBatoka Hydroelectric riri kuvakwa pakati peZambia neZimbabwe pasi pemushandira pamwe weSino Hydro yekuChina neGeneral Electric yekuAmerica. Zimbabwe inonzi yasvitsawo chikumbiro chekubatsirwa nemari yezvirongwa zvitanhatu pasi peurongwa hweRoad and Belt Initiative. Nengo yeboka revechidiki muZanu PF vatafadzwa mugwadi vanoti rwendo rwavaWang rwakakosha zvikuru sezvo ruchisimbaradza ukama.
China inyika iri kuzvipira pakubatsira nyika yeZimbabwe mune zvakawanda. Haizini munorangarira kuti kubva matete edu achitanga kuita expansion yekukariba pane zvaanga ari kutawedzeri iChina yanga ichitindira kurisatetwa kana kusungirwa kwemadhamu mamwe anga achisutsirika nokudii nemamwe manyuwana ari kuvakwa akaita sanamabharuwanyati. iChina iri kubatsira uyezve munyaya dzemishonga yekuzvipatara nezvimwe zvakawanda holo tofini zvatiri kuwana kubatsirwa nenyika yeChina ezesisa ripasiyana ngakuuya kwaminista of foreign affairs vekuchina vari envoy ya President Xi kunongotitaridza kuti China is serious nekubatsira nyika yeZimbabwe uye iri kuda kutora ushamwari nenyika yeZimbabwe to another level yatinoti always a friend.
Kune vamwe vamugwadi vane maonero ekuti Zimbabwe haina chairi kunyanyowana chikuru kunze kwekuti China ndo iri kuwana zvicherwa ichitakura. Imi munoti
mashoko evanhu avo vatingazivi nekuti dekuri kunzi vangabvunzwa kuti next dacho vakazviita here vakaona kuti zviri kubva kuChina zvakawanda zvakati zviri kubva kuAmerica zvakawanda nekoordination analysis here yokuona kuti zvizhinji zviri kubva kwakati here kana kuti hazvii. Zvinongotitaridza kuti munyika muno mune vanhu vanoreka rubatsiro rwunobva kunyika dzakaita seChina neRussia nekuparukuwa kuti rubatsiro rwakanaka runobva kuna vaAmerica chete.
Taonawo mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachibva pazororo kuti vadzoke kunosangana navaWang Yi. Tichiona kuti pana vachiwenga vakafanobata matombo.
vanhu vanongotsvaka utano mubate kuti ana president vazobva pazororo ravo vachiyakusangana nehighest diplomat ii chatinofanira kuzivandechekuti diplomat the highest diplomat in china with minister of foreign affairs vanga vatumwa kuzoona mutungamiri wenyika saka hazvaigona kuti mutungamiri wenyika agoramba ari kuzororo iye ari muno zvemunyika otadza kuya kureceive nhumwa yeshamwari yake vanova presidentship saka hapana chakashata ichocho.
Nengo yewe chidiki mbato rezano PF watafazwa mugwadi vari parunare muHarare nestudio 7. Munyori anoona nezvekutyidzana nedzimwe nyika muMDC inotungamirwa nava Nelson Chamisa muzvare Gladys Hlahiwayo vanoti rwendo rwavawang rwakakosha asi panofanirwa kuve nekujeka kuti zvii zvinenge zvakurukurwa nekuwiriranwa nenyika mbiri idzi.
Rwendo urwo hatingati rwendo rwakaipa bodo. Zvakanaka kuti nyika yezimbabwe inge ichidyidzana nedzimwe nyika. Dambudziko ringori chete riripo nderekuti tava nenguva yakawanda chaizvo kubva mumazuva avamugabe zvichinzi shamwari yedu yepamoyo yezimbabwe ichina. China ndeye chatibatsira mungave mutredi mumabhizinesi nezvimwe zvinhu zvakaita saizvozvo, asi hatina chatakawana chinobatika. Nyaya dzeupfumi hadzina kugadzirika. Tikatarisa munguva yavamugabe kwakungoramba kune dambudziko. Saka ndinoona sokuti hongu kudyidzana nenyika dzakaita sana China zvakakosha, asi tinofanira kudyidzanawo nenyika dzose pasi rese. Kana tiri nyika dzese tikutaurawo nenyika dzatinoziva kuti taane nguva tichikakavadzana nadzo. Saka tinofanira kugadzirisa ukama hwedu nenyika dzose pasi rose kuti zvinhu zvedu zviendeke.
Tinoonawo Zimbabwe iri kunzi ine zvirongwa zvakati wandei zvaitwa nechina. Mumwe muenzaniso weparamende yakavakwa migwagwa nezvimwe zvakangosiyana-siyana, asi muri kuti hamuna chikuru chiri kubatika chinooneka. Sei muri kudaro?
Takanguri tanzwa nyaya yemamega deals kubva kumashure tichingonzwa kuti pano pano paitwa mamega deals nechina, paitwa mamega deals nechina, asi tikatarisa ikonomi yedu hatina zviri kuoneka zvinotaridza kuti mari idzi dzatiri kuwana pane zvadziri kutibatsira kana kuti mari dzacho dziri kutouya.
Pane vamwewo vane pfungwa yekuti China ndiyo iri kuwana cheuviri kubva mukudyidzana kwairi kuita nenyika dzemuAfrica kusanganisirawo neZimbabwe kuburikidza nezvicherwa nezvimwe zvakadaro. Imiwo sebato reMDC munoti
chandinoona chinowanzoitika ndechekuti panenge pachitaurwa nyaya dzemamega deals hazvinyatsi kubudiswa pachena, nekuti nyaya dzeinvestment, nyaya dzezvemabhizimusi, trade nezvimwe zvinhu zvakaita saizvozvo zvinofanira kunyatso kubudiswa pachena kuzvizvarwa zvezimbabwe kuti zvinzwisise kuti madeals acho akamira sei, chii chatiri kuwana, chii chatiri kupa in return.
Vanga vari munyori anoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika mubato reMDC inotungamirwa nava Nelson Chamisa muzvare Gladys Hlahiwayo vari parunare muHarare nestudio 7. Mamwe madzishe mudunhu remasvingo ari kuchema-chema kuti vagari vazhinji mumaruva vari kutadza kuwana chikafu cherubatsiro kubva kumasangano akazvimirira kana kuhurumende, nekuti havana zvitupa kana mamwe magwaro avari kutadza kutora nekuoma kwakaita upenyu munyika. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wekuparura zvakabuda mutsvakurudzo yakaitwa necommission yezimbabwe human rights yekunetseka kuwana magwaro akaita sezvitupa, magwaro ekuzvarwa nawo nemapasipoti, mamwe madzishe ati vanhu vazhinji mumaruva vari kunyimwa chikafu cherubatsiro nekuti havana magwaro aya. Ishe Tsovani vaFelix Mundau vekuchiredzi vanoti idambudziko guru. Ishe Nema varangarirai Bwawanda vekuzaka vatsinhirawo mashoko aya vachiti zvakaomera vasina magwaro munzvimbo mavo nekuti havasi kuwana rubatsiro apa nzara iri kuwedzera mvura ichirambira mudenga.
Ichokwadi, kana munhu asitorina chitupa haawani food aid, saka rinotova zvedambudziko maamiri azvakaita. Kana tichitarisira futi nezvokuti munhu unonzi akashayiwa chitupa kuti zvizoshayikwa ndimai, saka ichokwadi chokuti dei vana mai vaongororwa kuti vangabetserwa sei kuti vakwanise kuwana zvitupa izvozvo pasina zvakawanda wanda zvinobvunzwa kuna namai. Kana munhu nongonzi mai ane mwana wake kana ane chingango ana chitupa chake for free kana achingova mugari, vadzokera kundopuwa umbo hwakazara kumadzimambo kuti mugari womuno, mwana wemuno wakaberekwa muno, iye worega kufunga zvakawanda wanda. Gwaro ramambo iri rinotoita kuti access yekuti munhu womunhukadzi awane chitupa chake.
Vanoona nezvekufambisa kwemabasa musangano weZimbabwe Human Rights Commission vaCliff Mugoto vawirana nemadzise vachiti mutsvakurudzo dzavo zvakabuda kuti vanhu vasina magwaro vari panyanga dzamushore.
Uyezve kana munhu pasina bhedhi kana pasina chitupa, pane masocial services vakafanana nanabhini. Kana mwana asina bhedhi azotadza achatendi pabhini nekuti haana chibhedhi rake. Panozouyawo vehurumende paya vachiti tichida kuzopawo mabagwe kana chikafu kana maagricultural inputs chinzva anotaka kugunzi vanoti tikumbira kuna chitupa chenyu makamirira mutsete. Zviro kuti kana munhu asina chitupa kodzero kuti aone chikafu chirikubva kuhurumende kana kumadhona zvatoramba.
Ishe Mazuru vamunhikwi mukandatsama vekwagutu vatiwo dambudziko iri riri munzvimbo mavo uye vakurudzira hurumende kuti ipinde mumaruwa ichipa vanhu zvitupa nemari yepasi nekuti vazhinji havana mari yekufamba kuenda kumadhorobha kundotora magwaro aya.
Isu semadzimambo tiri kuzviona kuti dai zvichiita kuti vachiuya ropa rejistari kuzvikoro vounganidza vabereki vanotaurwa vachitoerera ikoko ndavazopadi nzara iriko nechimiro chiriko chemari pane dambudziko. Vakaita izvozvo zvinobatsira vanhu vedu vakawanda uye kune kuine umiriri hwese pane zvinonetsa kana mawitinesi kana chinhu zviripo zvese iko.
Mukuru mubazi rehurumende rinopa vanhu magwaro mumasvingo amai Stembeni Chitsa havana kukwanisa kuuya kumusangano uyu vachinzi havasi mudhorobha. Hatina kukwanisa kuvabata sezvo nharombo zvayavo yanga isiri kudayirwa. Masangano akazvimirira anga ari pamusangano uyu atiwo ari kusangana nematambudziko evanhu vasina zvitupa asi havatendedzwi nemutemo webasa kuvabatsira nekuti vanofanira kuita zvinyorwa zvine mazita nenhamba dzevanhu vanenge vapa chikafu. Amai Lucia Masekesa, munyori mukuru musangano renango mudunhu remasvingo, vatenda kuti nyaya yemagwaro iyi iri kukanganisa vagari vakawanda.
Ndakamirira umbrella bhodhi redu nango mumasvingo province southern region. Tinoshanda nemasangano anogovera zvikafu mumaruva makasiyana-siyana. Kunyanya gore rino purogiramu iyoyo ichatonyaya nokuti kune nzara, bati dambudziko ririko ratiri kusangana naro nderekuti vanhu vazhinji havana zvitupa, havana mabirth certificate. Nekuti transparent and accountability irepo, munhu kuti apiwe chikafu anofanira kunge ane chitupa achitaridza kuti mugari wemuno muZimbabwe, mwana wenzvimbo iyoyo. Saka tachikurudzirawo kuti kune vekwaregistra dai vakwanisa kudzika kuenda kumaruwa kunotorisa zvinhu kunotorisa zvitupa namabirth certificate.
Sangano reWorld Food Program rinoti vanhu vanosvika mamiriyoni masere munyika vanoda rubatsiro rwechikafu apo nyika yakatarisana dambudziko renzara rakakonzerwa nekushayikwa kwemvura uye mimwe mitemo yehurumende iri kupa kuti pashayiwe chinobuda kubva muminda. Nzara iyi iri kuraya zvipfuwo zvakawanda kusanganisira mombe dzinopfuura zviuru gumi mudunhu remasvingo dzafa nezvirwere uye kushayikwa kwemafuro. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo, ndini Godfrey Mtimba.
Vamwe vana vechikoro vari kumaboarding vadzokera kuzvikoro nhasi, vamwe vachizotanga mangwana panovhurwa zvikoro. Asi hapana ari kuziva kuti mangwana varayiridzi vangani vachaenda kumabasa, sezvo mamwe masangano anomirira varayiridzi akaita seATUZ nePTUZ ari kuti ari kutanga kurangwa mabasa sezvo nhengo dzavo dzisiri kufara nemari dzavari kutambiriswa. Gurukota rinoona nezvevashandi muzvinafundo Paul Mavhima vanoti vashandi vanofanira kuenderera mberi nenhaurirano kwete kutanga nekurangwa mabasa. Hurumende yakawedzera mari inotambirwa nevarayiridzi zvakapetwa kaviri, asi varayiridzi vanonzi vari kuramba kutambira mari iyi vachiti haikwane sezvo zvinhu zviri kudhura. Mukuziya nezvenyaya iyi, Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata mumwe mubereki vaJoshua Muringazuva, ava vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka.
Kwatiri nguva zvinhu zvakakwira, tinongoti masumbi zvakakwira, saka zvinotorema pari zvino maive kurema chaiko. Nekwatinosenza mumachina umu awe mari dzacho hadzikwane nekudzvanyirira vanoita humwe wacho, haiwa zvakatoma.
Mune vana vangani uyezve vari kuenda kuzvikoro vari kumagredhi ani kana kumafomani?
Ndine mwana ari grade, anoda grade 1 nemwana anoda grade.
Muri kutarisirwa kuti mubhadhare mari dzakawanda sei?
Pamwana parikuda 500 RTGS.
Imi muchihora mari yakamira sei?
Zora South Mendete.
Muruku ubata mabasa api mataura imi kuti munu uchandra vechi China. Mune mchita mabasa api?
Mune uchandra mchilewti mkambani.
Kwa kamera sei kumakamba na ya turukunzu kwa wangu wachima chima ninyo ya uyu ya wari kuti mashurugwe. Ariko ereko?
Aywa kwa kwanike shurugwe manji. Both iko windas.
Mashurugwe ya nuwani kwa kupi?
Mashurugwe ya nuwa wanga mune zuwito se gold. Manji kwa wito se gold.
Sana ngura ima amuru kutawura imi matambuzi kwa amuru kusangana na omu makamba na amuru kushanda omu.
Fanya ya zemi koro hapa ndi uba nga omu makosu salari aja haizu kwani. Tanga kutuzo travela, baka fane transport, titi, usibakule kutuzi ya kutuzi. Kana hapo ingono mshitendela saka suyeni saka choma.
Sadai mai wanamuka noktora ni urumende maiti chii panyae ye kuti shikoro imare zirugude ziru wazakati wande.
Lende wanamuka noktora ni urumende. Laiti lewa watu watikis mirao tawa no marisi menge zirizani. Nekutu otu wano kubadara masufi shuzaganaga wana.
Vanga vari mumwe mubereki wekuchegutu vaJoshua Muringazuva vari parunare naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vanoti havana zvizhinji zvavari kutarisira kubva kuhurukuro neIran muchine mekunge nyika mbiri idzi dzaita makara asionane America ichiuraya mukuru wemauto muIran General Qasem Soleimani ukuwo Iran ichikanda zvombo kumabhesi maviri eAmerica muIraq. Kunyange hazvo hurumende iri kuti vana chiremba vakadzoka kumabasa, chokwadi chiri kubuda ndechekuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka muzvipatara zvehurumende sezvo varwere vari kushaya vanovarapa. Kirimudzamiri weStudio 7 akashanyira zvipatara zvikuru muHarare ndokuti panyaya inotevera.
Pakasvika Studio 7 pachipatara cheHarare Hospital neSvondo, varwere vaionekwa navana chiremba ndevaiva nezvirwere zvinoda kurapwa nechimbi-chimbi, zvikuru vanhu vanenge vawirwa netsaona dzakasiyana-siyana. Baba Nyasha chandaona, mumwe wevarwere vakapiwa mubhedha nemusi wechishanu svondo rapera, mushure mekunge varohwa nematsotsi kumugwagwa weBeatrice Road, pavaifamba vachienda kumba kwavo kuHopley. Baba chandaona vanoti vakatemwa nesimbi paguma vakatozoshevedzerwa ambulance iyo yakanovasiya pachipatara ichi sezvo vakanga vakuvara zvakaipisisa.
Nezromo kuseni kumafufu ndakamukira ndichibva kuhopi ndoda kuti ndinge muwaterfalls ndakasangana namatsutsu nemva vandiataka nokutitorera bhutsu nokunditorera sheti yandana naye nemari yandana naye kwandisati 130. Ndakazobatsirwa neumwe akandiendesa pamapurisa eparoundabout akazokwanisa kufonera ambulance ikazonditora ikandiisa kuno kuHarare Central. Ndakabatsirwa handina chandiri kukomplain. Saka pari zvino dokta ndatomuona ndamira kuti ndiri budi zvindonzovati zvavabvo.
Mumwe murwere wechidiki vaFirst Chisora avo vakaunzwa neambulance kubva kuKaroi muna Chikunguru gore rakapera vanoti havasati vapedzwa kurapwa nechikonzero chekuti pane zvimwe zvinodiwa paoperation yavakaitwa padumbu ravo zvavasiri kukwanisa kuwana kuti vakwanise kuvharwa operation yacho zvachose.
Ndakauya muno muna July ndaitwa operation. Saka apapa operation yaya payaka yaita elika ndopa ndakazoiswa colostomy. Saka colostomy haina haisi permanent sandakanzi ndichavharwa asi kuti ndivharwe anzi pari kudiwa TPN matotal parenteral nutrition. Saka inini handisi kuafoda kumawana ndozvokuita kuti ndigare muno muchipatara.
Vachisora vanoti havana kana hama yakamboya kuzovaona kubva musi wavakapinda muchipatara nokuti vabereki vavo vanhu vanotambura.
Colostomy yaibatsira paoperation payailika nenyaya chikafu. Saka chikafu ndakabvanda ndakadya chikafu chobva chabuda pacolostone ndorega kugutisa stereki. Pandonzwa kuda kugutisa paipa chikafu chimwe chobuda ndorega kugutisa stereki. Ne 20 years ndinobva kukaroi ari zvino ndiri ndegani. Achikafu tinopiwa yedu poriji tii nesadza but semunhu ane colostrome manji nguva yacho yakatirebei mbichani ndendaunzwa nzara.
Studio 7 yakashanyirawo chipatara chepari renyatwa nezuro wakare uko kwaiva nevarwere vashomanani kudarika vaive kuHarare Hospital, asi zvairatidza kusokunge paive pasina vana chiremba vaiva pabasa kuti vabatsire varwere ava. Baba David Rugare vanogara kuZimbri Park vakaratidza kusafara nemafambiro aiitwa basa pachipatara apa, vachiti vaiva vaneta kumirira chiremba kuti aongorore chifuva chavo sezvo vaitadza kufema zvakanaka.
Zvinhu zvacho madhokuta acho hapana. Dhokuta acho anenge achikunzi varikuuya vanhu vanenge varipoori paipanhenini paraini vanhu vasi kusevwa zvine kukasika. Saka zvakatooma ndozvinhu zvakaoma izvo. Yavakwanisa kusevha vanhu nekukasika vanhu vachisevao nekukasika vanhu vanenge vane problemu yakadaro kusevhao nekukasika.
Mumwe chiremba achangopedza zvidzidzo zvake uyo akaramba kudomwa nezita rake anoti hapana zvanyanya kushanduka paHarare Hospital sezvo varwere vari kuonekwa pachipatara ichi vari varwere vaya vanenge vaine zvirwere zvinoda kuongororwa nechimbi chimbi kusanganisira vanenge vawirwa netsaona.
Pari zvino hapana chachinja paHarare Hospital because vanhu majunior doctor vashoma vakadzoka, asi dambudziko nderekuti vakuru vedu vanonzi maconsultants havasati vadzoka kubasa. Saka hazvibatsiri kuti majunior ange adzoka kubasa pasina anova supervisor, anova monitor, anovabetsera kana vaomerwa nezvinhu. So basically hapana chambochinja apa, zvinhu zvakangoita sezvazvazviri kubva strike ichitanga kusvika pano.
Studio 7 yakundikana kubata gurukota rezveutano Dr Obadiah Moyo kuti tinzwe mamiriro aita zvinhu pari zvino, asi mukuru anoona nezvezvirwere zvinotapuriranwa mubazi rezveutano nekuchengetedzwa kwakanaka kwevana Dr Posha Manangazira vanoti vanhu vari kuonekwa kuzvipatara zvikuru zvehurumende vaderera zvikuru.
Pari zvino tingati zviri kushanda ndezviri kumadistrict, kumaclinic, kumaprovincial hospitals nezero tanga tiri kuchinoi, asi kumacentral hospitals zvakaderera kushanda kwacho. Kana tiri kuona statistics zvinoripotwa, takaderera kudarika 70% reporting, kureva kuti vanhu vari kuonekwa vareruka zvikuru kudarika vatinosiona kumacentral hospitals. Saka kuchine dambudziko.
Dr Manangazira vanoti zviri kuitika kuzvipatara zvehurumende ratove dambudziko guru zvokuti bazi reutano riri kuedza kugadzirisa nyunyuto dzavana chiremba kubudikidza nehurukuro dzavari kuita nevamiriri vehurumende. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kiri Mudzamiri.
Chirongwa chedu chelive talk na 8 PM tiri kutarisa nyaya yekuvhurwa kwezvikoro mangwana, vabereki vachitatarika nekutenga zvinodiwa, ukuwo varayiridzi vachironga kurangwa mabasa. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001 202 465 0318. Zvongo yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Mukuru wevatongi valukumalava vanoparura kutanga kushanda kwematare gore rino, vachiti vari kuzviti mashurugwe vanofanira kuomeserwa. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanombodimura zvakare zororo kwezuva rimwe chete kuti vasangane negurukota rinoona nezvekutyidzana nedzimwe nyika rekuChina rangatichishanya munyika. Nyaya yekushaya zvitupa nemamwe magwaro yopa kuti vamwe vanhu vashaye chikafu chiri kugoverwa nehurumende pamwe nemasangano akazvimirira. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemire, ndiri muWashington DC, ndikusiyai mina mutungamiri Nkomo.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mtshaka zomuhle olamukela kustudio 7 ngomvulo mhlaka 13 kuzibandlela 2020 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Loba singazibanike laba beChina. I-challenge yikuthi ipolisi yeChina kudla bona kulokuthi latibize ngoba ngananzelela ungazi banike ngisho lebhara laseChina labasebenzi abavele eChina. Esiyasala sikubambile esikhathi esiningi yinto abayenzayo nesikweleti kodwa kunabenefit engathi iyabonakalayo.
Umongameli Mnangagwa umise njalo ikhefu lakhe namuhla waphindela emsebenzini ukuyahlangana lomphathi ntambo obona ngobudlelwano beleChina lamanye amazwe bekhulumisana ngoncedo lwemali oludingwa iZimbabwe.
Kulokunzima omkhulu kakhulu kazi ngoba izikolo ziyavulwa kade zikweziwe izikolo okumangalisayo okuthi vele le mali yakhona abazali siyindevele kakhulu athenelisi nithoda kuzobuya ngapha emsebenzini ngasingaemsebenzini ye baqinisile futhi ngoba bakulayo phela abantu zuzayo.
Abantwana abafunda emabhoarding babuyelile ezikolo namuhla ngesikhathi ababalisi beqina ngokuthi kabasoze babuyele emsebenzini kusasa ngoba bengelamali. Umahlulo omkhulu weZimbabwe uChief Justice Luke Malaba uvule okusemthethweni umsebenzi wemithethwandaba lonyaka esola udlakela lwezikliwi ezaziwa ngokuthi ngamashurukwi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa namuhla wephule ikhefu lakhe okwesibili waphindela njalo emsebenzini ukuyahlangana lomphathi ntambo obona ngobudlelwano beleChina lamanye amazwe. Umnumzana Wang Yi bekhulumisana ngenhlelo ezijiyeneyo ezigoqela uncedo lwemali oludingwa iZimbabwe. Isikhulumeli sikaMnangagwa umnumzana George Charamba uthi uhulumende ucele imali yokuqhuba inhlelo zentuthuko eziyisithupha phansi kohlelo lukahulumende weChina olokuphathisa amazwe asathuthukayo ole Road and Belt Initiative. Wengeze wathi uMnangagwa lomnumzana Yi bakhulume njalo ngokwakhiwa kwesitichi esitsha esokuphehla amandla kagetsi eseBathoka Hydroelectric Project. Umsebenzi lo waphiwa inkampani yakweleChina leMelika njalo ngeseZimbabwe leZambia. Zinengi inhlelo eziqhutshwa nguhulumende weChina eZimbabwe ezigoqela ukwakhiwa kwemigwaqo lamagceke endizamchina. Kodwa abaningi bathi akulalutho olukhanyayo osolwenziwe ngamaChina oluthuthukise impilo kaZulu lelizwe selokhu uhulumende weZimbabwe waqinisa ubudlelwano bakhe leChina kwezamabhizimusi ngesikhathi kusabusa umuyi umnumzana Robert Mugabe. Ngokuhlaziya lolu daba sixhume incwadi kwezenotho umnumzana Reggie Shoko.
Loba singazibanike laba beChina i-challenge yikuthi ipolisi yeChina kudla bona kulokuthi latibize ngoba ngananzelela ungazi banike ngitho lebhara laseChina labasebenzi abavele eChina. Esiyasala sikubambile esikhathi esiningi yinto abayenzayo nesikweleti kodwa kunabenefit engathi iyabonakala edlula khonokho. Njalo ngakhangela okwenzakale eZambia yikho sisafunda khona ngekudlelana namaChina aze asakhela yonke into esiyifunayo asenzile konke kodwa asila into esingathi singayibamba esinceda siya phambili. So ubudlelwano lebutyana, yes, I think basinceda ngesikhathi sempi, singathi ngabantu abarayithi, kodwa uthi singaba nobenefit eyakhatshana, hayi asiyafiki ukuthi kwanise noba kwenelisa ukunegotiata ngendlela ezinjalo. Bona ekunegotiateni vele bazidlula ngananzelela njalo ukuthi wona amakampani abo akarhulumente asebenza njengama-private company. Thina lapho uzananzelela ukuthi sihambe sanegotiata singurhulumente, kodwa sinegotiata into zebhizinesi. And ungakhayela urhulumente wethu asithi kanaso iskili loba icapacity yokunegotiata ama-business transaction endleleni lawo. Isikhathi esiningi yikho kwenza sicine siluze.
Kodwa uhulumende uthi kunengi esikutholayo kwele China nanku liyasilungisela imigwaqo, amagceke endizamchina, lezinye inhlelo ezijiyeneyo ezigoqela ezokuphehla amagetsi.
Bazasiyela bese zivela into esithi infrastructure development. Kodwa siyabe siyisikweli, that's a benefit, unless isikweli. Oqakathekileyo ukuthi sikhangele isikweli esitshiphileyo, njalo isikweli esile nto ehlalayo. Singakhangela ngemuva lapha into ezivela eChina kulesi khathi eside ukuthi esithe akuhlali. So kuze sibe lokuthi siyakhangela loba silook east loba sizalwa leChina, kuze sidinge okuyinto okulokuncedo loba okulokuthokoza ilizwe than ukuthi kuloke sithi abangani bethu beChina, abangani bethu beChina.
Umnumzana Reji Shoko ucubungula ezenotho sixoxela ekobulawayo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku short wave 6175, laku 7255 ekseni kusukela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukela ngo 8 kusiya ngo 9 sitholakala ku 909 medium wave, laku short wave 4930 13860 laku 15460 kHz. Ku live talks tholakala ku short wave ku 4930 13860 laku 15460 kHz. Kusukela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Abantwana abafunda emabhodingi babuyelile ezikolo namuhla ngesikhathi ababalisi beqina ngokuthi kabasoze babuyele emsebenzini kusasa bekhonona ngeholo eliphansi. Kanti njalo abazali labo besithi babhekane lobunzima bokuhlawulela indleko zesikolo ezigoqela amabhuku, ama-school fees, ama-uniformu lokunye. Izisebenzi kunhlangothi ezijiyeneyo zithi zilakho ukukhalala umsebenzi zikhala ngeholo eliphansi. Uhulumende wehluleyile ukuvumelana lezisebenzi zakhe kudaba lweholo emhlanganweni oqhutshwe ngolwesihlanu. Ukuze sihlaziye lolu daba, uGibbs Dube weStudio sexoxelo mnumzana Jafet Moyo unobhala jikelele wenhlanganiso emela izisebenzi ezctu, lo mnumzana Joseph Chuma okudalele ZANU-PF Central Committee kanye labalandeli veStudio 7. Umoyo usungula lingxoxo.
Izisebenzi sezisehluleka okuya emsebenzini ngendaba yokuthi iholo phela selisalele ngamuva okumangalisayo. Imali le abathi basinika yona abathi liholo nakunceda imuli zabo, sibona abaningi behluleka ke ukuthi-ke kutholeke ukuncedwa ezibhedlela, abaningi behluleka ke ukubuyisela abantwana babo ezikolo, abaningi sibili sibona lapha sebelala emaphathi behluleka ke ukuthi baye emsebenzini bethenduke ezindlini. Kuba lokunzima ke obuthize ebantwini abaningi ongakhaliyo ke ufela embelekweni. Kakusimangalisi ukuthi izisebenzi zingala umsebenzi lobaningi nje.
Silo baba uJoseph Chuma webandla leZANU-PF.
Impambaniso eyenzakalayo ukuthi sisuka ku-US dollar, abantu behola nge-US dollar, singena ekuholeni i-Zim dollar. Asilungisanga kuhle ingathi ngemali yethu ukuthi sithi mhlawumbe umuntu obehola i-$500 okwamanje kathesi sokumele ahole malini ngezim dollars khonaphana sakhuthugaja
Bamingazama company asilungiseni kodwa kwabona i profit margin bese siyithola siyiretile ngama 120-125 khona kanti abasebenza laba wathi singabalelanga labo ikholo yabo ngama 120-125 ukwenza ukuthi kufanane tena wasuka banjalo akula umuntu ozakhala about anything at all.
Yes, yokubaba uSibasa Chuma.
Futhi sokusheqiniso kula bunzima obukhulu kakhulu kazi ngoba izikolo ziyavulwa kade zikweziwe izikolo okumangalisayo ukuthi vele nemali yakhona abazali sinje vele kankulu athiyenelisi kuyithola kuzobuya ngapha emsebenzini nasingayimsebenzini ye baqinisile sithi ngoba bakula ukuthi phela banizuzayo bakula abazange bakhwezele iholo.
Sithathe-ke umama ubakajidzane
owamntwana uyedwa esecondary kodwa-ke nginabanye abantwana engaba-adoptayo abangu-3 ngazishiye ngezinye intandane recently emazikini njambalwa ezizabe zise-primary ezimbili so ngizaba-adoptha senzaba nabantwana bangu-5 asobani naba abanye ngibabalayo owamuyedwa into engizisa ubuhlungu yonaleyo ukuthi bakhona abantwana abangasoze bathole abangaba-adoptha babancedise esikolweni kanti futhi loba-ke sebencedisiwe esikolweni kuzakuba lokuthi amatisha kasoze abuyele emsebenzini okuyinto ebuhlungu kakhulu ematisheni lasebantwaneni laba abangeke benelise ukuthi babhadale i-school fees kanti-ke mina ngikugqugquzelayo ebantwini bakithi ukuthi uma kuvuma bakhona abantu abathungayo phakathi kwethu singabantu basemathebeleland abantu abathungayo bona banakasifundeleni kibo nxa kuthengwa amalembu kuthengela amalembu bathungela abantwana ama-uniform.
Labo ngabanye babantu abaxoxela uGibbs Dube weStudio 7 kuhlelwa esilethu lela lona enkundleni yeFacebook Always Zimbabwe Today asixoxeni ekhasini lethu leVOA Ndebele. Umahluli omkhulu weZimbabwe umnumzana Luke Malaba namuhla usole udlakela olwenziwa izigebengu ezidume ngokubulala abembi begolide zihlome ngembemba ezaziwa ngokuthi ngamashurugwi esithi imithethwandaba kayisoze ivumele ubukliwi lobu buqhubeka. Umalaba wethule amazwi lanamuhla emkhosini wakusungula umsebenzi wemithethwandaba lonyaka. Izikliwi lezi sezibulele abantu abanengi abagoqela ipolisa njalo zahlasela endaweni ezichiyeneyo ezilemigodi yegolide ezigoqela enhla lasezansi yemaNdebeleni eKwekwe eKaloma lakwezinye indawo. Umalaba ukhuthaze njalo inhlangothi ezibona ngokulondolozwa komthetho ukuthi zibambe iqhaza ubugebengu lobu buqedwe. Uphinde wacothoza abatshutshisi ngokwehluleka ukuphenya kuhle amacala enkohlakalo esithi lokhu kugcina kubangela ukuthi imithethwandaba yehluleke ukuvalela izigebengu. Nanka amazwi kamalaba.
May I assure the nation that the courts stand ready to decisively deal with those accused of these offenses in accordance with the law. Special courts to specifically try the cases.
Ngithanda ukwazisa uZulu ukuthi imithethwandaba izimisele ukuthatha amacala alabo abetheswa amacala anje ilandela imithetho yelizwe. Sokule mithethwandaba elizweni lonke jikelele ekhangelane lalawa amacala. Ngikhuthaza bonke abakhangelane lokulondolozwa komthetho ukuthi bahlanganisa amakhanda kuqedwe udubo lolu. Abagcini bomthetho ngeke bahlale nje babukele izigebengu lezi zihlukumeza uZulu ngendlela enje.
Gangs have the potential to create anarchy if they are not quickly neutralized.
Lawo ngamazwi kamahlulo omkhulu weZimbabwe umnumzana Luke Malaba. Sibuze incwethi ehlaziya ezombusazwe umnumzana Dinizulu Macaphulana ukuthi uthini ngamazwi kamalaba.
Kuyinto enkulu kakhulu lokho kuphawulwe ngumphathintambo womthetho ngaseZimbabwe baba ngoba ezweni elilomgunyathi
loka wati corruption edi logu lshelezele enjele logu kusangayo sebe kwazi abo mteto ama polisa ama chuchisi labo bonke nje abaphethe umthetho uthi bawabulale amacala alabo abaphethe amandla ngokuwakheka imboza bawahambise emthethwandaba amadokhethi engaphekwanga kahle engahlanganiswanga kahle. Kuyinjongo yabo ukuthi lawo macala achithwe ngoba kuhanjiswe indaba engavuthwanga emthethwandaba. Ngakho nxa ekhuluma kanjalo usiphatha amandla utsho into ekhona eyazakalayo lasemhlabeni ukuthi ngasuthe wenza icala ungangifumbathisa ungincenge ngokungalokho ongincenga ngakho. Ngiyakhona ukuyipheka imboza emaphepheni la kumadokhethi laphana ukuthi nxa lingena nje ekhothi bahle banjani balichithe. Sokuzabonakala ingani ayi umthetho wenziwe kodwa umuntu wakhululwa kodwa liphekwe ngendlela yokuthi lichithwe. Ngakho kukhulu ukuthi kukhangelisiswe khona kuyani ukuthi kanti laba abaphethe amandla bawasebenzisa kubi kanjani amakhodi imithethwandaba le ngoba siyabona ayasetshenziswa amandla ekubophiseni lekukhululeni abantu.
Umongameli Mnangagwa laye uke wasola abachuchisi kumaviki asanda kwedlula esithi ziningi izigebengu esezikhululiwe imithethwandaba amacala achithwa. Njengoba ekhulumile uMnangagwa uMalaba la yakhuluma kukhona na utshintsho esingalubona.
Inkinga kababa uMnangagwa singathi thina inkinga yesima kanjani. Ubaba uMnangagwa enjana engathatha isihlalo sokuba ngumongameli kukhona ade yikho kukhona ade kwenza kukhona aziwa ngakho ezweni laseZimbabwe. Ngokubona kwami imvelaphi yakhe lesima kanjani kakhe simenza abe buthundu nxa emile phambi kwabantu ekhuluma ngendaba efana naleyo ngoba imvelaphi yakhe lesima kanjani sakhe ngesomuntu okumele ukuthi ngalaye sowake wabonakala esekhodi ephendula imibuzo ethile ngendaba zokubulawa kwabantu ngegugurawundi nendaba zamashurugwi lawa aphethe amahloka ehamba egamula abantu kuyazakala emphakathini waseZimbabwe ukuthi kuyebutho khona phana eMidlands akade esebenza lalo ebelivikela imigodi engekho emthethweni yokuphandwa kwegolide esesiyibona-ke lelo butho selithuthuka seliphamuka selibizwa amashuruki. Ngibone ingane kalamlomo ekuthini ngakhulumela indaba zokuthi umthetho uqhutshwe kanjani kwele Zimbabwe.
Umnumzana Denizulu Macaphulana uhlaziya ezombusazwe sixoxela ekwele South Africa. Live Talk lamhlanje sikhangela inhlupho esibhekane labazali ababalisi labantwana ngesikhathi kuvulwa izikolo kusasa. Tumelani iWhatsApp kumbe iText message kunombolo ezithi 001 465 0318 ukuze silithinte lingene kuhlelo. Kwezi vela kwamanyamazwe ngamafichane. USenator Bernie Sanders webandla lamademocrats eMelika ubikwa ekhokhela kumncintiswano wokudinga usekelo lokumela ibandla lakhe ukhetho lukamongameli weMelika oluza kwenziwa lonyaka. Sokusele insuku eziphansi kwenyanga ukuthi luqale ukhetho lwama-primaries kubandla lamademocrats. Umlawuli wetale lephalamende eMelika unkosikazi Nancy Pelosi ubikwa ethe uza kusa amaphepha okuthoniswa kwamacala etheswa umongameli Donald Trump etale leSenate kunsukwana ezilandelayo. Inkokheli yamabandla atshiyeneyo abumba uhulumende wakwele Libya ikhangelelwe ukuhlangana kusukela lamhlanje kwele Russia kunkulumo zokuzama ukuletha ukuthula kulelo lizwe. Ele Libya kalilakho ukuthula selivelo dlakela kusukela kubulawa owayengumongameli uMuammar Gaddafi. Umumo ubikwa ungakaguquki kangako ezibhedlela zikahulumende ngoba kulokhe bebalutshwana abagulayo abathola usizo lanxa inani labodokotela asebebuyelile emsebenzini ngeva kokukhalala umsebenzi okuyile kancane. Kubika intatheli izindaba yethu uMavis Gama.
Izigulane ezibhedlela zikahulumende ezinkulu, iHarare Hospital leParirenyathwa Group of Hospitals, bakhala ngesiphatho abasitholayo. UFirst Chisora ngosakhulayo oleminyaka engamachumi amabili yokuzalwa walethwa esibhedlela seHarare Hospital ngoNtulikazinyakenye evela eKaroyi ngemva kokutholakala elomkhuhlane wamathumbu odinga ukuthi ahlinzwe. Ngemva kokuhlinzwa, uChisora wafakwa okungumgodla osiza ekukhipheni ingcekeza esiswini sakhe okubizwa ngokuthi yi-colostomy bag, wona okume isikhala esavulwayo.
Anzi barukudiwa TPN.
Kuthi livalwe leli ngxeba bathi kudingakala i-TPN, ama-total parental nutrition. Okwenza ngibe lokhu ngikulesi sibhedlela yindaba yokuthi mina anganelisi ukuwathola. Bathi angatholakala ngiyahle ngivalwe bese ngibuyela ekhaya. Inkinga yokuthi akekho ongangisiza ukuthi ngiwathole. Abesibhedlela bona bathi kabalawo lawo ma-total parental nutritions akhona.
Uthola uthi lokhe egcinwe esibhedlela ngoba eswela imali yokuba enziwe isigaba sesibili sokuvalwa kwenxeba elavulwayo. Uthi kungenxa yokuswela leyo mali elokhe esesibhedlela seHarare Hospital. Ukhala njalo ngokuthi akala muntu owanelisa ukuzambona esibhedlela. Uyise wabhubha kudala, unina engenelisi ngenxa yokuswela imali yokuhambisa. Esibhedlela seParirenyathwa bekulesimo esehluke kweseHarare Hospital. Abagulayo betholiswa usizo kusiya ngokuthi ulomuntu omaziyo na osebenza khona loba isihlobo. Osakhulayo uDavid Rugare ngomunye wabagulayo obezedinga usizo esibhedlela seParirenyathwa Group of Hospitals. UDr. Aspect Jacob Maunganidze, esinye seziphathamandla esibhedlela seParirenyathwa Group of Hospitals, ulandisa kabanzi ngesimo esisezibhedlela zikahulumende.
On the ground, obviously, our services are not desirable. They are not.
Akula lutho olwenzakalayo. Odokotela bakhona kabakho. Kade sibalindele ukuthiwa bayeza kodwa bengabuyi. Akekho osiza abantu. Kunzima kakhulu kithi ngokunye kwalokho okunzima. Ngabe kuthiwa bayasiza abantu baphange babuyele emakhaya. Abatholakala belenkinga ezidinga ukuba bagcine esibhedlela balalise.
And offer a better service.
Enye ingcwethi kwezokuhlalisana kwabantu lezombusazwe umnumzana Mlindelwa Mancitshana uthi kubuhlungu lokho osekusenzakala ezibhedlela zikahulumende.
Kuyesabeka okusezibhedlela. Lokho okuthiwa nguhulumende angivumelani lakho ukuthi sokulobungcono. Abantu lokhu behlezi bebhekane lamadokotela. Amadokotela aswela izinto zokusebenzisa ezibhedlela lapha. Amanesi akala lutho lokusebenzisa ezibhedlela lapha. Kodwa uhulumende ngakolunye uhlangothi uthi hayi, abantu ababuye sokungcono, lokhu akuhambelani ngisho lokwenzakala ezibhedlela lezi.
Okudanisayo Mancitshana uthi nguhulumende ongazihluphiyo ngokulungisisa lesi simo, ekhetha ukucatsha ngodaba lwezijeziso zomnotho ezabekelwa ezinye zenkokheli kahulumende kungekho akwenzayo ukujezisa abatholakala bechaphaza imali.
Singakhangela njalo ukuthi imali efunakalayo kulezi zibhedlela, uhulumende uyabe sithi kalayo ukuthi izinto zibuyele kanye emgwaqweni wazo. Kodwa ubusuthola omunye umkhulu wabo ebotshela ukuthi untshontshe i-20 million US dollars. Lokhu kuyethusa ukuthi izibhedlela ezingaki ebezizasukunyiswa imali le. Ngalokho angiboni ukuthi okuthiwa nguhulumende kuyinto eliqiniso ngoba badlala umacatshelana nje labantu, badlala umacatshelana labantwana beZimbabwe indaba yezimpila kahle.
Kodwa umqondisi ohlangothi olubona ngokuvimba uqhamuka kwemikhuhlane lokwenqatshelwa kwayo kugatsha lwezempila kahle, uDr. Poshia Manangazira, uthi benza konke okusemandleni abo ukusiza uZulu.
Parizino tingathi zviri kushanda ndezviri.
Esingakutsho okwamanje yikuba izibhedlela ezisebenza ngcono ngezama district, amaklinika lama-provincial hospitals. Kodwa ukusebenza kwama-central hospitals kwehlile kakhulu nxa sikhangela amanani akuma-report alethwa kithi. Sehle okwedlula i-70% nxa sikhangela abaza ezibhedlela. Kusitsho ukuba balutshwane kakhulu ababonwa ngodokotela kulalabo esandise ukubabona besizodinga usizo kuma-central hospitals. Lokhu kutsho ukuba uduwo lusase khona sibili
ngabathina sibona kuma central hospitals
ekwethekeleleni okwenziwe iStudio 7 ezibhedlela zombili eParinyathwa leHarare Hospital bezivaliwe ezinye zendawo zamawards lapho kumele kulaliswe khona abagulayo ngesikhathi beselatshwa okuveza sobala ukuthi umumo lokhe ungamanga kuhle kwezempila kahle elizweni odokotela abasanda kugqiba izifundo baqale ukukhalala umsebenzi ngenyanga phose ezine ezedluleyo abanye babo abalutshwana baphindele emsebenzini kodwa iningi lahlela chia kumbe uxotshwa umsebenzi ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis gama
kwezemidlalo namhlanje umqeqeshi umsekeli kamqeqeshi weqembu lenguqu leFC Platinum uLizwe Sweswe setshayele ihlombe abadlali bakhe ngemva kokuthola umklomelo wabo wakuqala kumncintiswano weCAF Champions League kubika uJoseph Njanji
Iqembu leFC Platinum lithole umklomelo walo wakuqala ngemva kokuba ngutshikilo bhanqa 1-1 leqembu le-Al Ahli elakule Egypt ngomgqibelo wedluleyo bekungumdlalo walo wesine kumncintiswano we-Total CAF Champions League iqembu leFC Platinum njalo belinqotshwe kuyo yonke imidlalo emithathu ebeliyidlale phambilini leli qembu lihlohlelwa ngumgadli walo womutsha uStanley Ngala yena obedlalela iqembu leManyika Diamonds nyakenye njalo uthengwe kuqembu elifanayo ndawonye lomdlali wenkabeni yenkundla uLast Jersey laye odlale kuhle kakhulu ngomgqibelo umsekeli kamqeqeshi weqembu leFC Platinum Lizwe Sweswe uthi abafana bakhe badlale kuhle kakhulu ngomgqibelo njalo indlela abadlale ngayo itshengise ingqobela phambili enkulu inxa kulinganiswa lemidlalo yabo yakuqala
abafana baphushe kahle azinge umehluko bekuyikuhlohla sibe sidlala kude sibili but into ukuthi sihlohle ingathi ngekho so sibone sizama ukuthi sibethe abafana ababili abathathu and ngenhlanhla ewana khona namhlanje sewahlohla
Impumelelo ngomgqibelo itsho ukuba amathuba eqembu leFC Platinum awukudlulela kusigaba esilandelayo awasekho ngoba lisalelwe imidlalo emibili kusibaya sika Group B okutsho ukuba lanxa lingaze linqobe lingenelisa ukubuthelela imiklomelo eyisikhombisa kuphela ngomunye umdlalo wesibaya sika Group B odlalwe ngempela viki edluleyo iqembu leAl Hilal elakule Sudan linqotshwe nge-1-2 ngele-Etoile du Sahel elakule Tunisia Impumelelo itshe iqembu le-Etoile du Sahel lihlezi phezu kwengalane lile miklomelo yithoba munye ngemva kwemidlalo yemine endaweni yesibili kule qembu le-Al Ahli lona ele miklomelo yisikhombisa ngemva kokudlala imidlalo yemine kuthi ele-Al Hilal lihlezi endaweni yesithathu lile miklomelo yisithupha lalo ngemva kokudlala imidlalo yemine imidlalo elandelayo yesigaba sika Group B izadlalwa inyanga kazibandlela isisiyafika emaphethelweni lapho iqembu le-Al Ahli elizamukela khona ele-Etoile Sportive du Sahel ngolesihlanu mhlazi ngamachumi amabili lani kuthi ngomgqibelo mhlazi ngamachumi amabili lanihlanu iqembu leFC Platinum lizanqikilana lele Al Hilal uLizwe Sweswe nguye obeziphethe esidukwini ngomgqibelo wedluleyo kodwa kumidlalo ezayo iqembu leFC Platinum lizabe seliqeqetshwa ngumqeqetshi oyisizalwane selizwe laseHolland uHendrikus Peter de Jong yena obesebenzela iqembu leHighlanders nyakenye ngiyimele iStudio 7 ngikobulawayo nginguJoseph Njanji
Siyabonga ukuziphetha ezosuku sikhangele bezihamba phambili. Umahlulo omkhulu weZimbabwe umnumzana Lukumalaba uthi imithethwandaba izabamba izikliwi ezaziwa ngokuthi ngamashirugwi ngesandla esilukhuni. Abantwana bafunda emabhoding babuyelile esikolo namuhla ngesikhathi ababalisi besithi kabasoze babuyele emsebenzini kusasa kanti labazali labo bekhala ngemali. Umongameli Mnangagwa wephule ikhefu lakhe namhla wahlangana nalo mphathi ntambo obona ngobudlelwano beChina lamanye amazwe. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo ngontungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.